pane zviri kugadzirwa zvisati zvaonekwa. There's something forming beyond what eyes can see. Pane nguva dzisiri kuverengwa new watch. Pane ma seasons asingazivikanwe nevanhu. I'm standing between not yet and almost, but heaven already called it done. Hapasi pese pakanyarara pasina chinhu. Dzimwe nguva Mwari vanoshanda vakanyarara. What looks like delay is divine alignment. Zvese zviri kufamba zvakarongwa. Handimhanye nguva isiri yangu. I don't chase what's not mine. Zvandiri kugadziriwa. We'll find me right on time. Nguva yangu haisi kungosvika. It's been prepared in the spirit. Zvinonzi ndezvangu hazvipfure. What is mine will never miss me. Handimhanye. I move with divine timing. Kana yasvika hauchazvi kumbire. When it comes, I won't chase it. Pane mikova isingavhurwe nesimba, but only opens when your name is spoken. Not every opportunity is a blessing. Some are hidden distractions. Diri kudzidza kunzwa, noti kuona. I'm led by voice, not by sight. Kana nguva isati yasvika. Even excess will deny me. What was denied to me never lost me. They were never meant for me. Diri kufambirana ne purpose, not popularity. Nguva yangu haisi kungosvika. It's been prepared. What is mine will never miss me. Handimhanye, handimhanye kidzi. I move with divine timing. Kana yasvika hauchasvikumbiri. When it comes, I won't chase it. And silence is an answer. Kunyarara kune zvakunoreva. Delay is not denial. Kurasikiwa. Pane zviri kuya zvisingadi pressure. What's coming doesn't need pressure. Zvinongouya kana zita rako rataurwa. It responds when your time is called. Saka handimhanye. I don't rush it. Kuva yacho haingoi chete. When time is right.